mukucherechedza kusvitsa makore masere oku masangano matanhatu anoti Zimbabwe Human Rights Association, Justice for Children, Center for Applied Legal Research, Women's Institute Leadership Development, We Lead, pamwe neZimbabwe Human Rights NGO Forum aparura chirongwa chekuremekedza bumbiro remutemo chichange chichikokerwa nesangano reConstitutional Law Center kana kuti CLC. Vachitaura mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi, mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vati CLC nedonzvo rekuvaka tsika yekuremekedzwa kwebumbiro remutemo yenyika vakati izvi zvichaitwa kuburikidza neunyanzvi hwemasangano abatana aya.
Muzuva nhasi tiri kupemberera kusvitsa makore 8 kweconstitution yeZimbabwe kwebumbiro redu remutemo. Taparura chirongwa chinonzi choConstitutional Law Center. Chinhu chikuru chatiri kutarisira kuita neConstitutional Law Center kuvaka tsika yatinoti muchirungu yeconstitutionalism, zvichireva izvo kuti vatungamiriri nevatungamirirwi vese tinoda kuti tiise bumbiro redu remutemo nemavalues aro pamberi. Saka izvi tichazviita nenzira dzakasiyana siyana mukatarisa mubatanidzwa wemasangano aungana nevanhu vanoita zvakasiyana siyana. Kune vemayouth, kune vemachildren's rights, kune vemadzimai, koita isu veZim Rights vanoita zvecitizen engagement. Saka pane nzira dzakawanda dzatichashandisa kuita basa iro.
Vabere vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kuziva kuti mumwe nemumwe ane basa rekuchengetedza bumbiro remutemo yenyika. Vakati izvi zvinogoneka chete kana munhu wese ava neruzivo rwebumbiro remutemo yenyika.
Munhu mumwe nemumwe, every citizen, azive kuti ane basa rekupromota constitutionalism. Kazhinji tinozopopota takutuka hurumende kuti taitirwa zvakati, asi isuwo tisina zvatinenge taita semacitizen. Hatisi kuti zvakanaka zvinoitwa nehurumende zvokutyora bumbiro remutemo, asi tiri kuti isuwo semacitizen tine maresponsibilities atinawo. Saka basa redu guru chanje riri rekuti constitution izivikanwe nemunhu wese, nekuti kana kufunda zvire zviri mubumbiro remutemo unozokwanisa sei kudifenda bumbiro remutemo racho. Saka ndochekutanga ichocho.
Masangano aya anotiwo CLC ichavewo nechinangwa chekuenda kumatare ichimirira veruzhinji mukutsvaka nzwisiso yebumbiro remutemo yenyika. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vatiwo kukwidzwa kwenyaya dzine chekuita nebumbiro remutemo yenyika kumatare kunobatsira kuti papiwe tsananguro yezvinofanirwa kuitwa pasi pebumbiro remutemo yenyika.
Kukwidzwa kwenyaya kumatare edzimhosva zvichienderana nebumbiro remutemo kunotibatsira kuti tivandudze manzwisisiro atinoita nemashandisiro atinoita bumbiro redu remutemo. Matare pasi rose kusanganisira nemuno muZimbabwe ndoo ane masimba ekuverenga mutemo kusanganisira bumbiro remutemo vachitsanangura zvaunoreva nezvinofanira kuitwa neavo vane masimba muhurumende nemumwe mumabasa akasiyana siyana. Saka kuendesa nyaya kumatare kunoitwa nevanhu vagari kunoita kuti bumbiro redu remutemo rivandudzwe, rikudziridzwe uye rinzwisisike. Hakusi kuti panoenda nyaya inyaya yekunetsana nehurumende kana kunetsana kwevanhu, asi kuda kutsvaga kuti matare atibatsire kunzwisisa pamwe chete nekuvandudza nyaya dzekodzero nenyaya dzebumbiro redu remutemo.
Mumwe wevapinda musangano wekuparurwa kwechirongwa cheCLC uyo waitwa padande mudande nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19 vaJoss Masasa vakurudzira masangano aya kuti apewo dzidziso kumaruwa vachiti munhu wese akawana ruzivo rwekuti nyika inofanirwa kutongwa sei zvinobatsira kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Zvakanaka chose kuti vanhu tizive bumbiro remutemo wenyika. Dai zvaibvira vana muzvinafundo ava vari kudzidzisa zvebumbiro remutemo vakwanisawo kuenda kumaruva kuti vanhu vanyatsoziva kuti bumbiro remutemo wenyika rinomboti kudii, uyezvewo zvinobatsira kuti kodzero dzevanhu dzisarambe dzichidzvanyirirwa munyika.
CLC ichange ichitungamirirwa nenyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa. Kuparurwa kwechirongwa ichi kwaitwa negweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo kuti tinzwe maonero avo nechirongwa chitsva ichi chaparurwa. Constitutional Law Center yaparurwa panguva iyo munyika muine gakava guru zvichitevera kupasiswa kwemutemo weConstitutional Amendment Act No. 2 uyo wakapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vawedzera makore pabasa emukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuke Malava. Asi dare repamusoro rakati zvakaitwa izvazvisi pamutemo sezvo zvichityora bumbiro remutemo yenyika rikabva ramanikidza vaMalava kuenda pamudyandigere. Asi hurumende iri kupikisa mutongo uyu mudare repamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.